zvinokwatinyara re atikune dzimwe nzvimbo dzichiri kutsva dzapisiwane dzakondewa namatombo dzimwe yatinoti looting kuchirungu dzichitogwa zvunhu zvichibva mumashops zvichindwa nazvo navanhu vava vachingoita jambanja kana kuti bongozozo mupretoria. Nzvimbo dzanyanya kuva dzakanganisika ndidzodzo dzepretoria CBD nekumaravasati inova iri padhuze nemupretoria kana kuti yavangobatana nepretoria. Bongozozo iri rakonzera kuti zvinhu zvese zvimire mupretoria zvikuru uko zvinotokutaura kwatiri kuita migwagwa yakatovhagwa namapurisa kwese kwese ukaenda kana kunana Acadia uku kwakavhagwa pretoria west kwakavhagwa saka kupinda nokubuda mutauni kwaakutoneta asi nyaya yokurovana yachinyararei jambanja rarichiitika kubva makuseni kusvika masikati vatinyararei chatinongoona vuti rwakabudirira vanhu vachibuda mucity center.
Chii chinonzi changa chakonzera kurwisana uku advocate?
Chidai chakatanga musindo nezuro kuno iyi pane mataxi driver muno mataxi vanenge vachireva makombi vanoi vakatanga kuti ticharatidzira tichidzinga vanhu vekune dzimwe nyika vari kutengesa madrugs kuvanhu vemuno kana kuti vanotengesa zvikuru nyawo pendo yaaichita uko. Ineni ndatotaura neumwe taxi driver wacho achitaura kuti vazhinji vari kuzviita kwai vanobva kunigeria nokutanzania saka kuno iyi mataxi driver pavairatidzira vakatanga kudzingirira mamwe maforeners vachienda kumashops kwavo.
Zvine zvazviri kukanganisawo here zvizvarwa zvezimbabwe zviri mupretoria imomo?
Zvakanyanyisa vanhu vazhinji vanoshanda mupretoria macho ndeyedu zvikuru musaniside mumahair saloon marestaurants. Sezvandakatoita ndabva ndichitiza mutaundi because makuseni pandamboinda kwakuchakatinyararei asindaoona imigwagwa yaakuvhagwa ndichibva ndatobuda kumawani ndandava kutotiza kubuda mutaundi because ndaoona utsihwa hwaakuchibuda mumabuildings akasiyana siyana vari kutoenda mashopu ega ega uyo wandanditaura naitaxi driver waaitotaura kuti tiri kutsvaka mashopu ega ega anoi ane muforena pandanditoseka naye ndichiti saka munoziva sei kuti ishopu yamaforena vachingoti todziziva saka tinongosvika tichibhomba imomo vamwe vatoi vabakwa vane petro namapurisa vamwe vachitousa matv mumashopu imomo saka zvava kungokanganisa munhu wese.